Icho kwa dicho cho kuti msangano MDC wakabuda Coalition of Democrats mbatanizwa wa court asina kubuda nokuda kwezvikonzero zvinonyanyo kushamisa chakaitika ndocho kuti takaita msangano we National Council musi wa 29 mwedzi wapfuura unova ndiwo wakatitendedza pakabuda chisungo chokuti tibude mucoalition of democrats tigoramba tichienda kunhaurirano remdc alliance uye hatingakwanisi kunge tiri kumacoalition maviri saka zvakabva kunational council
saka makatozivisa here zviri pamutemo vamwe venyu vamai venavo mucodi kuti maakubuda
izvozvo ndo chinhu chatakaita kutanga kusvondo rino secretary general vomusangano amai Miriam Mushai vakanyora tsamba vatumwa nenational council kuti vanyore tsamba kucodi saka yakaendeswa kuna sachigaro wecodi aripo iko zvino vanova vatenda editi saka vakapuwa tsamba iyi musi womuvhuro zviri pamurayiro sokubvumirana kwatakaita sevanhu vatakashanda navo kwenguva yakareba takaona kuti haungotami pamusha usina kuyeneka
pane mashoko ari kutiwo bato renyu rakaita zvekudzingwa kubva mucodi mungajekesa here kuti zvakamira sei chaizvo
ayo mashoko angava ari kutaurwa nevanhu vane zvinangwa zvavo pamwe zvisina kururama asi hatimatarisiri kubva kumunhu ane dzakatikwesere kana achitaurwa nomunhu ari kutaura zviri kumunhu ari kuteerera kuti anzwe kuti izvi zviri kutaurwa nemunhu kwaye kana kuti nedununu isu zvatinoziva ndezvokuti hakuna munhu akatidzinga mucodi takashanda zvakanaka nevanhu vanga vari kucodi tanga tine mubatanidzwa wedu watakavamba tose tikafamba tose nguva yakareba asi iwaya mashokowo tiri kumanzwa kuti kune vamwe vanozviti ndivo vana herudzi vecodi ndo vanoziurura ziurura zvecodi vanoti vakatidzinga isu hatina kudzingwa takabva nemukuda kwedu takarizaina tikanyora tsamba tikayeneka pamusha kuti tava kundobatana nevamwe uko kana zvazogonavo mabvumirana mozotitevera isu mazivira atinoita hatimiriri kudzingwa uye hapana anga achatidzinga takatobva nokuda kwedu izvozvo zvaasingagoni hatina umwe chete watinovona anokwanisa kunge achititandanisa ende hapana chokutandanisiwa ende hapana chatakaruza ende hapana chinotirwadza asi kuti kana vanotaura ngavataurawo isu tinoziva kuti tine ruremekedzo kuvanhu vese vari mucodi nezvese zvavari kuita taramba tichivaremekedza sevanhu vakuru tinoremekedza kodzero dzavo.